Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, November 6th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the expulsion of then Vice President Emmerson Mnangagwa in 2017.
Diaspora, just like millions of other Zimbabweans, recall this day as one of the days that would shape the destination of the country.
Then President Robert Mugabe accused Mnangagwa of being a conspirator after a series of events that finally led to the expulsion of his lieutenant, who had been at his side for almost 50 years since the days of the liberation struggle.
In the termination letter, Mugabe wrote that it had become evident that his conduct in the discharge of his duties had become inconsistent with his official responsibilities.
The letter also noted that Mnangagwa had consistently and persistently exhibited traits of disloyalty, disrespect, deceitfulness, and unreliability.
Mugabe, who had all along questioned the competence of Mnangagwa, said in the letter, Mnangagwa had demonstrated little probity in the execution of his duties.
Some say Mugabe's characterization of Mnangagwa was on point, especially when one looks at the current economic and political situation.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we'll call you back.
A live talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
And remember, we are also live streaming this show on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA English to Zimbabwe, which is VOA Zimbabwe.
Yebo kambe zolukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sikhangela iminyaka emibili sokwedlule ukulotshelwa incwadi okwenziwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe umuyi, owayixotsha yena owayengumsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Ye, siyananzelela ukubana ngesikhathi soneso eloba lincwadi, Mugabe wathi yena Mnangagwa uyehluleka ukwenza umsebenzi njalo ke thembeki. Okunye wamethesa kona ukuthi ufuna ukuthi amgenqule ngokungekho emthethweni. Ye, kwakuningi sibili okwakusenzakala ngaleso sikhathi. Yikho sifuna ukuthi sikukhangele lamhlanje ukuthi ngemva kweminyaka emibili sokwedlule khonokho okwenzakalayo ukuxotshwa kwaMnangagwa, kuyini osokuguqukile njalo incwadi le yalotshwa nguMgabe. Abanye bathi ayi, ikhanya iliqiniso wayekutsho khonokho. Yikho sifuna ukukuzwa ukuthi lina lithini ngalokhu, ikakhulu lina abangapha emazweni aphetheya e-diaspora, kodwa ke lani liseZimbabwe lenelisa ukungena kwehlelo. Asixoxeni.
Hongu wadiwe watereri na watariri matima na enyika. Nasi tiri kutarisa makore maviri kubva panyorwa tsamba nevaiwe mtungamiri wenyika va Robert Mugabe. Ichienda kune vaiwe mtewedzeri wawo kana kuti mumwe wevatewedzeri wawo muna 2017 musi wa 6 November va Emmerson dambudzo Mnangagwa vachimiswa basa nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kusavimbika, kusaremekedza vaMugabe vachiti havasi kuremekedzwa navaMnangagwa, pamwewo nezvimwe zvakangosiyana siyana zvavaikomekedzwa zvekuti vanga vasiri ku shanda basa rawo sezvaitarisirwa. Izvi zvakazotungamidza zvimwe zvakatevera mashure zvakati wandei zvaisanganisira vamunangagwa kuzopedzisira vatiza munyika vachienda kuSouth Africa vambopindawo mudiaspora kwemazuva anoita 15 vari muSouth Africa mushure mekunge vatiza vachiti upenyu hwavo hwakanga hwave munjodzi. Vachitya kuti hurumende yava Mugabe yaigona kuzovakanganisa upenyu hwavo. Vamunangagwa vakazodzoka munyika, asi vasati vadzoka vakatanga vambonyora tsamba yavakanga vachiziviswa vaMugabe kuti aiwa ndakatambira zvamakaita makandimisa basa nezvakadaro, asi ndikuzivisei ndiri kudzoka munyika kunotungamira. Vanhu vakaseka kuti hazviitike izvo, vaMugabe vachiri vapenyu. Takazoona vamunangagwa vachidzoka munyika mushure mekunge hurumende yavaMugabe yabviswa pachigaro. Zvakaitawo kuti vamunangagwa vanga vachitoreswa mhiko yekuve mutungamiri wenyika, asi vakawanda vari kuti hapana zvanyanyoshanduka kuvepo kwavamunangagwa, zvikuru vari mudiaspora vari kuti hongu pane zviviri zvitatu zvingadai zvakanzi zvakashanduka zvichibatsira vamwe pano nepapo, asi vari kuti iwo mutoro wacho unenge uri kutoti nyanyei kurema. Tanzwa mumwe vateereri achiti ndinoimba kuti vaMugabe nedanho ravakatora iro vakanga vaona kuti vamunangagwa havagone kunge vachitungamira sezvavaitarisirwa, nekuti vari kuti zvinhu hazvina zvashanduka. Ndonyaya dzatoda kutinzwe vari mudiaspora kuti zviri kukubatawo sei idanho irori makore maviri asvika nhasi. Kwoitawo vari muZimbabwe, tiudzewo kuti zvinhu zviri kufamba sei. Chris, tinonzwa kuti tine mumwe wevadari wedu, tina vaFrank Guni vanove nhengo yeZanu PF muEast Coast Province yeAmerica. VaGuni, tinogamuchirai muchirongwa chedu. Thank you so much, Mr. Guni, for joining us. Maybe I can start by asking you in English what you think about these 2 years ever since Honorable Simon Kayamoyo, who was then the Minister of Information, Media and Broadcasting Services, wrote on behalf of the government the letter that saw the removal of the then Vice President Emmerson Mnangagwa from the government and led up to what happened later on the famous November, 2 weeks in November, and when President Mnangagwa eventually became the leader of Zimbabwe.
I think 2 years back, the 6th of November became a momentous day in the history of our country, because it is the day that marks the last days of our former president, Comrade Robert Mugabe, as governor. It's clear from the way the letter was written and from the events that led to the letter being written, purportedly dismissing His Excellency President Mnangagwa, then Vice President of the Republic of Zimbabwe, that the motivation or the reasons behind the letter or the dismissal were neither valid legally nor were they to the benefit of the state, but they were based on the individual acrimony within the powers that be within the government that existed at the time. It was clear that the former First Lady, Grace Mugabe, had a hand in the whole process. And I think moving fast forward, we are happy to say that since that day and since the incoming of President Mnangagwa, things have stabilized. To a large extent, ZANU-PF has maintained unity in its ranks, and it continues to govern more or less in a stable manner. And we have a new dispensation. The country is moving forward in a new direction with new vigor, new vision. And had it not happened that on the day on November 6th that from then Vice President Mnangagwa had not been summarily dismissed, probably we could be having a different Zimbabwe from the one we have today.
Thank you so much, Mr. Guni. Wanzikakuna waguni hanzi zvakaitika izvo zvakatobatsira kushandura mamiriro ezvinhu muZimbabwe. Vachitarisa kumusangano wavo, vari kuti musangano wavo ZANU-PF wasimba, wabatana kudarika zvavakanga uri panguva iyoyo, vachito ndofunga dai pasina shanduko iyoyo, dai zvinhu zvakatomira nepamwe. Hatizo hedu kuzvaida zvakamira nekuipa here kana dai zvakanaka kupfuura zvawe zvazviri nhasi tichazovabvunza muno muchikurongwa chikamu chinotevera.
Yes, Dr. Goni, welcome to the show.
Thank you very much, Mr. Gande.
Yes, Dr. Goni, what we really what we have been talking about when it comes to the 6th of November is the letter, the expulsion letter, the contents of which paint a rather weak and incompetent President Mnangagwa. What's your comment on that?
Like I said, I think the letter was motivated on malice and personal hatred, given the circumstances that existed politically within the party, ZANU-PF, and within the government itself. So I don't think there is real merit. President Mugabe had walked a long road with now President Mnangagwa for over 54 years before that day. So it is ironic that the same President Mugabe had the audacity to say President Mnangagwa was someone who could not be relied on, or we had no probity in the execution of his duties, because I don't think that's true. If that were true, he would have done something about it in the preceding 54 years. It's clear this was a politically motivated issue. And as I can testify today, that it was the same Comrade Simon Kayamoyo who wrote the letter, and now the same Comrade Simon Kayamoyo who also wrote the letter that it dismissed President Mugabe. So it's ironic and quite interesting. But, you know, again, let's not forget that when President Mnangagwa came back, his dismissal was ruled illegal by the High Court of Zimbabwe. The case went to court, and the court of the court ruled that his dismissal was illegal and therefore now and void. Again, if you look at the reasons given at that time, it's clear that his dismissal was based on politically motivated grounds and nothing to do with the execution of his duties.
Mm-hmm. But you are pointing out that these two had been together for more than 50 years, 54 years to be exact. Now, wouldn't that make him, then President Mugabe, you know, be very familiar with the president's capabilities to the extent that he can, you know, authoritatively say this guy is incompetent?
That would make it quite a good point if President Mugabe had said so and given reasons as required by the law. And as we know, President Mugabe ended up resigning because of the single reason that at the time he had surrendered the powers of the state and arrogated the powers of the state to the former First Lady Grace Mugabe, who had no such authority. And it's clear that the dismissal of now President Mnangagwa, then Vice President, came from the then First Lady Grace Mugabe and the cabal, the G40 team. It's very clear that it was not President Mugabe's desire. You could even see when President Mugabe was in the Matabeleland the previous weekend, he did indicate that he was at pains to figure out what was going on. And, of course, he was being pushed to not only kick Vice President Mnangagwa then, but quite a number of cadres who had remained resolute to the ethos and the values of the founding principles of ZANU-PF, who were saying, no, the party was at that time was losing direction and it was being hijacked by people who were power-hungry, who were not putting the people and the party first. So President Mugabe, to a large extent, he can actually be exonerated from this letter because we do not believe that it was his own conscience that led to the letter being written.
Mm-hmm. Thank you so much. Vagune rambai muri parunare. Tinava Charles Mutama, vanoe nengo ye MDC mu dunhu rinore Maryland, Maryland District of Columbia ne Virginia. Va Mutama tinogamuchira muchirongwa. Aiwa ndiri mupenyu, tina mukoma Chris Gande asi mchaiwana yenyu mukana wekutaura nawo. Parunhare tina vaguni vanoe nengo yeZANU-PF muno muAmerica. And I think I can give you the opportunity to start the ball rolling by speaking in English so that for the benefit of all our listeners. Mr. Mutama, we are today discussing 2 years after the letter that dismissed the then Vice President Emmerson Mnangagwa was written and signed by Honorable S.K. Moyo, who was then Minister of Information and Media and Broadcasting Services. In the 2 years, we saw a lot of changes, and the U.S. diaspora, what can you say about these changes?
Oh, what I can say is the events surrounding that letter that Mr. Mnangagwa received are very familiar to me as a Zimbabwean living in the diaspora. Both I was glad Mr. Mnangagwa managed to join me in the diaspora, though for a short while, as a result of the heavy-handedness of the regime in which he was part of and continues to be part of as we speak today. And unfortunately, he came back and took over after the military coup under the pretext that there was going to be a new dawn in Zimbabwe in the politics of the nation. And there was going to be reforms economically and politically. But today we see that the political situation is very hostile. The opposition is not allowed to gather and express itself. The parliamentarians who beg to differ with the regime are deprived of their allowances. And generally, the civil servants in Zimbabwe are being underpaid. Medical doctors are being underpaid. It's a gloomy situation in Zimbabwe. Even little children now grasp contemporary suffering in Zimbabwe and are very eloquent when it comes to describing the sorry state that Zimbabweans are in under the regime of Mr. Mnangagwa, who returned to Zimbabwe. I wish I could return to Zimbabwe like him. I wish I could have stayed for a short time the same way he did in South Africa and return to Zimbabwe gloriously and become the president of Zimbabwe. I am still in exile, and it seems it's very difficult for me to decide to just go back to Zimbabwe under these circumstances, where if you are in the opposition, you are labeled the enemy of the state and a traitor.
But so, Mr. Mutama, just to cut you short, you know, you are saying the political situation is very hostile, but some in the diaspora, they haven't been back home for years during the Mugabe era. But when President Emmerson Mnangagwa took over, they managed to go back home without any problems.
Those who managed to go back home, it depends if they were political activists. If they were just Zimbabweans who had gone into the diaspora for economic reasons as expats, that's different. But if you went into exile as a political activist and came back, maybe if you are Nick Mangwana, you are a member of ZANU-PF, yes, they will welcome you back. And you, as you can see, he's now a spokesperson for ZANU-PF. But if you are returning to work with the opposition or in the MDC, you are persona non grata. Your life is under threat. You, at any time, you can be arrested, you can be tortured, you can be abducted. Right now, Honorable Job Scala, the national vice chairperson, is facing trumped up charges for just explaining that he wants to overthrow poverty, and he's being accused of trying to overthrow the government. So that's the regime that we're dealing with. which is very tyrannical and oppressive.
Thank you so much, Mr. Mtama. Please just stay on the line. Ndava Mtama, MDC, munomu Maryland, Virginia, ne DC. Varikuti ivo zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe panyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi, asi ndazovabvunzwa kuti asi kune vamwe vari mudiaspora varikuti vaitadza kuenda kumusha munguva yeutongo hwavamugabe, pakazouyawo new dispensation vakakwanisa kunge vachienda kumusha vasina matambudziko. Vakatandofunga zvingangodaro zviri zvekuti vanenge vari nhengo dzezanup f ndo vakakwanisa kudzokera ikoko, vakapa mufananidzo kana muenzaniso vava Nick Mangwana. Vakati asi vamwe ava vakada kudzokera vachinopinda mune zvematongerwo enyika mumapato anopikisa, vanenge vachisangana nematambudziko akasiyana siyana anogona kusanganisira kusungwa, kupambwa nezvimwe zvakadaro. Rambai muri parunare vaMutama Chris.
Yes, Jonga, kulavo vasanda kusixhuma siyadibana kuhlelo Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwekwedlula kweminyaka emibili kwaxotshwa owayengumsekeli kamongameli osengumongameli kathesi ubaba Mnangagwa, Emerson Dambudzo Mnangagwa. Yes, siyabona ukubana kwalotshwa incwadi ngelanga eliyona leli elalamhlanje umhlaka 6 Lwezi, lapho exotshwa ke uMnangagwa ecingweni silo mnumzana Charles Mutama we-MDC. Siphinde sibe njalo lo dokotela Frank Guni wezanu PF, yibo ke abasincedisa kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Sizwile ke umnumzana Mutama ekhuluma yini ukubana hayi kungani akwehlukananga la kulombuso kaMgabe, ungahamba ekhaya kathesi uvela ngapha kudiaspora ulakho ukufika ubotshwa kumbe uthunjwa kumbe okunye okunjalo. Yes, Dr. Guni, let's go back to the expulsion letter there. Some people say that the letter that was written to expel then Vice President Mnangagwa is exactly what is happening right now. It paints that picture, and also that the situation during Mugabe's time was much better than what it is now. What's your response?
Well, I can start by saying those who think that the situation was much better than what it is now do not really know, or they do not have a grasp of what's happening in Zimbabwe. There is much more freedom today. People are free to assemble, to express themselves, to criticize the government, to engage in their activities freely. So, in Zimbabwe, we have had free, fair, and transparent elections in 2018, probably the fairest elections in Zimbabwe since 1985. And right now, the new dispensation is embarking on redeveloping the country. We are re-engaging with the international community. We are re-engaging with our neighboring countries in SADC, in the African Union. We are re-engaging with the Commonwealth countries. So for someone to tell me that the situation we were in is much better, they simply are not telling the truth, or they are oblivious to the developments in Zimbabwe. Nonetheless, like I indicated earlier on, the letter itself was a momentous occasion, which probably saved Zimbabwe. Because I can tell you, if we had the G40 cabal in power today, Zimbabwe would be in a much worse situation, and we would be probably at the bottom of the abyss right now. But I think to a large extent, the events that led to the supported dismissal of then Vice President Mnangagwa, started the process of him coming back to Zimbabwe and taking over Zimbabwe constitutionally. Let me correct a few things here. My dear brother, Comrade Mutama, alleged that there was a coup. For starters, there was no coup in Zimbabwe. It was a constitutional transfer of power through our laws in Zimbabwe. Secondly, he alleged that people who want to go back are being arrested. That's not true. Can he tell us a single person who has gone back to Zimbabwe and got arrested? In the past, under the old government, the government of President Mugabe, even VOA journalists couldn't go back to Zimbabwe. But now they can go and come back as they wish. We have had friends and relatives. We have colleagues. We have People like Comrade Manyika used to say, yeah, in the US, he has a political party. He went back to Zimbabwe. Nobody arrested him. For him to say people like Job Scala should not be arrested, let me be very clear. If anybody commits a crime, they will be arrested.
Vagoni niko kubata ya muromo, tine mteriri ya ningu wakati bate tuyo zaka kwa mwuri ramba ya nyumiru parunari. Hello, we have a caller. Hello.
Hello, Magali.
Takasimba Magali Simbo, zita ndiani?
Naitwa Christopher Jiri.
Tewa Christopher Jiri, mrufona mrukupi?
Ndiyo Muharare.
Muharare, ndi zozo, fungwa zenyi tipei?
Ndiyo, ti... Ndiyo mabu peta nende 400 ango tora za ungu nishote.
Yeah.
Kubizgo, kaitu wa mnanga hako kwa kwa kwa. Isusu number 1 point ya wakataza. Waipa na uta government of national unity.
Mhm.
Mm one number one ya wakataza. Ndiyo wakaita ya zuko, ndiyo wakakuna.
Ndiyo pavakazoka ya?
Pavakazoka, waipa na unge wakaita ya government of national unity.
Mhm.
Woto unga ni ramu wubatiro. Apa hapana cha waru kuita hizo, hapana cha waru kukwansha, ni kuti wanga watu one kwa kutela kuti hawagoni. Tuwa ya kuti mpruve kuti hawagoni, madokta hiko zesa haru kujingwa. Nito limo genocide ya waru kukrieta Mzimbabwe. Pasifu sefa nziko zesa ya saimu na waru kuchema ni mari. Niko kumbula mari, waru kusungwa, waru kuroa, waru kubuku. Saka muka sefa zesa 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 kuti putunga mila waru kutasa. Yeti sekte ya tofa, wanwese wari kufa, kune mwe genocide yukitu wa mishamuru kukara wani. Muka ataka zilipa ground, muka ataka kuma, toko tora Zimbabwe yese, makona yese, wanwari kufa, muzipati ya wanga za kura hapa, amina mshunga. Saka tinoti, nilache wenda mbezo, wari kukunda hapa, wari kuti, kuwe muna angaye kudasipo na uza utendo kuwe Zimbabwe, iya chita za kutenga mshunga wa kura hapa, saka zio batiriti. Saka pana chavari kugona ndeza zvakangona kazvazvo vadosiya story.
Thank you so much maita basa vajiri tinotenda zvikuru. Tinemwe mutereri ndiani vari parunhare yezvino? Hello. Hello.
Yes, Mkoma Jonga.
Yes, what's your name?
Ndinonzi Mkoma Hasla.
Oh, Mkoma Hasla, magadi Mkoma Hasla.
No, ndiri right, muri right here.
Aiwa, turu wape nyungoti idimu, nasi watereri wakawanda, pani kiu cha hiyo.
Wakawanda, mreti ngoti gaga, sambaya kanyoru wanahamu gabi. Apana kana chingwe chidicha waka pota, he was unfaithful, he was disloyal, cool. I wrong way in a week. A coup is a very delicate job. Rekuti, you can't even trust Muranutara Nai. So this coup has been... If you look at my junior was able to energy told me that I'm doing some part. Didn't he talk of this coup way, way back before the coup? So he knew very well that this man is disloyal. Then on top of it, he knew very well that this man is incompetent. What Mugabe did was Mugabe didn't want to surround himself. So he knew very well. To safeguard his position, Ivan Okutamba ni Madofu, ya orambari mitunga mire. So he knew very well, that Madofu, nivungo hapa ma errands wa chita. So at the end of the day, he knew very well, kutubaba anaungwa. You know, and he
But mkuma hasula, ningu kubata emromo, paka, wakangu wati, minu makati wangu, gabe wa ichaga wano, wasinda kungwara. Kanapazi hitu haka mkwara, chicha kaipa ipa.
You see now, this is what every president tries to do. So what you try to do is to get munu who is subservient to you, munu wakangwara kupfura, munu who looks up to you as the Almighty. So this is how it is. And this is why Santina Nama and Jure and all that stuff. He knew very well kuti ahadi munu akangwara, so he knew very well kuti ndinopika ningi na ningi na ningi.
But ipapo ndora manichingo kupikisa ino kuti kashinji kana uchaga munu haunengo uchi arumutezeru wako. Uruto zidi chaga munu haunengo uchi zidi sabasa kuti inini ndinoshanda so saka yu unudai so kushika.
This is Robert Mugabe who had denied very clever men like Anna Edson Zobo the chance of doing the panyanga. So he knew very well. Kutodi ababa masenzera ndine ita ndegu andifana kwa na munu akangwara ondipura.
Aiwa pakanaka mukoma mukoma hasla.
Safeguard his interests. Au change munhu deputy akangwara kukupfura. Hazviitwe in politics. You know? You simply get munhu anotarisa kubva kwauri achiyamwa kubva kwauri. Noti munhu ane potential yekukuyamisa.
Maita basa mukoma hasla regai tinzwe vamwe vaterero vari parunhare. Thank you so much.
Okay.
Thank you. Hello, do you have another call online? Hello, okay. We had our first caller, Mkoma Christopher Jiri, who called from Harare. He said he had four facts in short. He said, one, government of national unity. He said President Mnangagwa should have taken the opportunity to form a government of national unity so that he brings in people, some stakeholders. Hello? Okay. And also, he said what the government is doing to ignore the doctors' pleas is another form of genocide. And also, another issue, he said civil servants are simply asking for a living wage, but they are brutalized for that. Then we had our second caller, Mkoma Asla. He said the letter from former President Mugabe was right on point. He said all what he listed is what is happening. And he said a coup cannot be planned in a week's time. It means that President Mnangagwa took time to plan the coup or whatever to remove President Mugabe from power. And his argument is that Mr. Mugabe didn't want or didn't like to work with someone who is more clever or whom he thinks is clever than him. That's why he was picking all these people, and I argued with them with him on that, Chris.
Yes, Jonga. Let's go to Mr. Mtama. Mr. Mtama, are you there? Mr. Mtama?
Yes, hello.
Yes, Mr. Mtama, when the announcement that President Mugabe is resigning and the events that opened way for the current president happened, it appears the MDC was in tandem then with ZANU-PF because they joined hands, clapped hands, danced, and now it seems like the MDC is regretting those moves. What's your take?
Okay, so what I can comment on that one is that to comment about the letter and the whole situation is that it just shows the poorly managed succession or transitional mechanism within ZANU-PF, where Robert Mugabe did not mentor his successor, and as a result, Mr. Mnangagwa ended up plotting a coup with the generals and eventually taking over. Now, with regards to the issue of the MDC, the MDC was not in tandem with ZANU-PF, but the MDC was part of the uprising of the generality of Zimbabweans who were sick and tired of President Robert Mugabe. And the rallying call, as we know, had been Mugabe must go. And it was an opportunity which was created by the masses. But Mr. Mnangagwa ended up hijacking the people's revolution. We remember after myriads of Zimbabweans, alongside war veterans, Mr. Mutsvangwa and Ms. Matema Danda, went to Zimbabwe grounds with Zimbabweans and the MDC included, and marched towards State House. It was a people's revolution. Even Mutsvangwa was denouncing Mr. Mugabe and was on the side of the people. Even Mr. Matema Danda was on the side of the people. But as soon as Mr. Mugabe was overthrown, one Patrick Chinamasa announced that Chinu Chedu, clearly showing that they had taken advantage of the anger of the people and the critical mass that the people presented and hijacked the revolution. So the MDC acted in tandem with the people of Zimbabwe and overthrew President Mugabe with the help of the military,
mm-hmm.
which, of course, used its military might.
I think we have a caller, Chris.
Oh, okay, Mr. Mtama, please do stay on the line. We have a caller. Hello? Siyaphi Lunjani.
Siyaphi Lunjani.
Yes, kuluma lobani.
Ukhuluma no Jason Maphosa.
Oh, okay, Maphosa. South Africa. Ungaphi ko South Africa?
EThekwini, baba.
Oh, eThekwini. Awu ngasiphathisa ngohle.
No, ngiyayizwa indaba elikhuluma ngayo, baba. But ke labo bantu ngeke sisho ukuthi kwatshintsha like ubaba lo bekhuluma ezani PF. Ukuthi ubaba u-ED ungene ne-change, ungene nani. Ngeke sisho ukuthi kune-change. Because ubaba u-ED nobaba lo soshiya babo uMgabe. Zimbila zantabanye.
Hmm.
So, as for thina ama-citizens, ayikho into esingathi itshintshile. As long as kusaphethe zani PF, ebiphethe from, ethathe from abelungu, kwaze ngoba yimanje. Ngeke sasho ukuthi basatshintshile. Ubaba uMnangagwa. Nobaba uMgabe nabo bonke abakuzani PF bayafana including ubani ubaba osocingwe lokhulumayo uyabenefita kuzani PF bayabulala kuzani PF benza konke so akukho into ejinjileyo
mhm hayi siyabonga kakhulu mnumzana
yebo baba
mhm jonga that was the caller there Jason Maphosa he says there's no change that has taken place since the Mugabe then the late
was removed from power.
Mm-hmm.
I mean, tomozwa waguni, waguni anzi apana shanduko, yati amboone kwa kuva, wa mnanga kwa wapinda mchikba pachigaro, wa chitiwa wa Mugabe, munoti nirimi rugaduru wa amai.
Teleza mani wa mutelelewe afuna wa chaura panare, awasi Mzimbabwe, wari South Africa, tiza taka ikawo isu, kilikuno kunze. Asa atiji, yekuti wane mkana, ire senge atina, yekuchaura, nevanhu zvavo vasinei nekuti vari matongerwo enyika kuti vakamira papi vari muZimbabwe vari kuona shanduko iri kuitika ndekezai ndichange ndichikumikidza kuti shanduko iprocess hachisi chinhu chinoitwa usiku chomuka mangwana chatochinja nyika yedu yanga yaparara kwemakore anopfuura makumi maviri saka kutarisira kuti nemakore maviri apinda vamunangagwa zvinhu zvishanduke zvekuti zvinhu zvese zvitogadzirika zvinake kutarisira zvinhu zvisingaitike chokwadi chiripo ndechekuti zvinhu zviri kuchinja iye zvino izvi pakapinda vamunangagwa mitemo mazana maviri nemashanu nemakumi mashanu
vagoni
yakavandudzwa
ndokubatai muromo vagoni rambai muri parunhare tingotora mumwe muteereri apinda izvozvi halo halo kola
halo
yes ndiani ari parunhare
Don't Wilbert Mukori.
Yeah, Wilbert Mukori. Murukupi?
Ku UK.
Ku UK. Thank you so much. Maita basa mapinda mchirongwa chedu.
Thank you. Thank you. What I wanted to say is that I think the Voice of America has got to be fair to Zimbabweans.
Mm-hmm.
I think I listen to Voice of America regularly. More often than not, I've heard ZANU PF or MDC representatives,
mm-hmm.
and they are given all the time to talk, to say what they want. I think we need to be treating Zimbabweans out there fairly.
Mm-hmm. Thank you so much. Before you go,
there's no ZANU PF yes, MDC.
Before you go and further, maybe I can just respond to that. The reason is we try to invite, if you see, we invite people to give us their number so that we can call them. But many people don't do that. So we end up coming on the show with those who are willing to join our shows. And that's why I said thank you for joining us, because you are the people we want. If you can, we'll get your number. Then next time we'll include you in our shows. You can continue.
Okay, all right. Now, the other point that was made by the ZANU PF representative there, to say that Mugabe was wrong because all those things were false and so that is nonsense. Mugabe and Mnangagwa worked together for 37 years. The mess that is in Zimbabwe was made by those two men. the two men were corrupt, incompetent. They rigged elections. They terrorized the nation. They destroyed the economy. The two of them worked together to separate one from the other. It's nonsense.
Mm.
And the other point is, even those who now support, like our friend here, who support Mnangagwa, as if to say Mnangagwa was they done no wrong. 2 years into this election, since he took over, nothing has changed. Last year's elections were rigged in the same way that elections have been rigged again and again and again in the past. Last week he was talking about we need the sanctions lifted. The sanctions were maintained because ZANU-PF failed to honor its promise to hold free and fair elections. I think we need to get out of this cycle of thinking that whoever is in power can do no wrong.
Mm-hmm.
ZANU-PF have been in power without the mandate to rule. That is fundamental.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Mr. Mkwari, maybe we'd also like to know, since you are saying we speak to ZANU-PF and the MDC, we'd like to know who are you talking on behalf of so that we have the variety that you're talking about.
I'm talking on behalf of the ordinary Zimbabwean who has no voice.
Mm. But if you...
I honestly don't think we should only... think with somebody, I'm not here, I belong to this party, and or I belong to MDC, are the only people with infinite wisdom here.
No.
We are in this mess because ZANU-PF are corrupt. We are in this mess because MDC are corrupt.
Mm-hmm.
So I think confining ourselves to those two parties as if they are the only ones we've got an opinion is a big mistake.
Mm-hmm.
And I think we need to snap out of it, particularly an independent media like yourself. If it was ZBC, I would not be given an opportunity to say what I want.
Mm-hmm.
But you are not ZBC. It's supposed to be an independent media.
Ndofunga mama mangu zvona kuti nekuzvitsigira kwamaita kuti mafona makwanisa kutumira namba dzenyu kakufonera ikurakidza kuti whoever anenge achida kupinda muchirongwa tinovakoka vachipinda muchirongwa. Ndofunga mazvitsigira
izvozvo. That is very true, but what I was saying here is that I listen to Voice of America regularly, and I have had many other people like myself call in. You are given an opportunity to make your comments. As soon as you have made it, it's cut. And whereas if you are an MDC representative or a ZANU-PF representative, you are told, hang on.
Yeah, chinoita kuti daro regai ndikutsanangurireti. Vamukori ndikutsanangurirei.
Their opinion is only the only one that matters.
It's not about opinions, but munhu anenge achifona anenge achitaura kuti ZANU-PF yauraya nyika. So we need vanhu vehurumende kana vezanu-PF kunge vachiresponda to that. Kwete vemudc vari mukanzuru vari papi vanenge vachipomerwa mhosva dzeuori idzodzo. Saka tine chivada ivavo. Saka tichiti makapinda muchirongwa saipapa zvamataura, takutopa vezanu-PF mukana wekuti vapindure kana vemudc kuti vapindure.
That point taken. I accept that point, and I think it's a valid point. But mm-hmm. also in this particular case, when he has spoken, why is it that somebody like me are not able to hold back and say to him, no, that's not true?
Chinoitika tinenge tine like ipapa time yatirikutokurukura tine vateereri vamwe vakatomirira varoda kupinda. Saka tichivapa mukana yekuti vanhu vapinde muchirongwa. Asi kana muchimboteerera dzimwe nguva, tinototi muteereri aripo tobvunza munhu kuti bata vakadaro vagoni pindurai muteereri. I think kana muchiteerera zvirongwa zvedu, you should have heard tichizviita izvo kakawanda sereke. Tinotenda hedu vamukori, tichange tichiramba tichiteerera pfungwa dzenyu. Iye zvino regai titore mumwe muteereri.
Thank you.
Welcome, thank you. Hello, caller, ndiani vari parunhare?
Vajongwe.
Makadi baba.
Ndi baba Nkomo, mkwasha yemaZezuru.
Oh, mkwasha yemaZezuru, makadi iko mkwasha, hamusati mapedza kuroora vaNkomo.
Ai, tichauya ipa murewa ikoko, kuchinjikwe
kuzoroora. Aiwa, ndakakugarirai vaNkomo, kuluma baba.
Sanganisai
baba, rovai.
Ai nandi vave mpini ndakaga andi rove imbwa ndakaviga mpini. Ndoti ini ndisa andi support anyone ndo support nyika yangu yechipigirwa.
Ndizvozvo.
Zvakaitika papa na 2000 ingwa iyeye pakaziswa baba mugabe.
Yes.
Musadzidzokerere futi ajongwe izvozvo. Ini ndandizvifarire musadzidzokerere muchigadzira. Hatigadzire legacy yedu kune vana vedu vemangwana. Ine vana vangu nevazukuru vangu vari kuchisoja. Kana tavapa kuti vaende kuchisoja, tichavadzidzire kuti vamire nemaarmed car pamberi pevanhu vekuZimbabwe. Vakavira nyika kuti nyika igare zvakanaka. Ndandizvifarire izvozvo. Titenge matrekita, tenge makatapira, tigadzire madhamu, tirime chibage nenzungu zvese vanhu vagare zvakanaka.
Yes.
Tatore maarmed cars muchipinda mustreet muchiti yee tabvisa mugabe yechichichi kuri kuganga kwakapinda kaviri. Kuganga ikoko atidi, tarisai muone, ndoda kubvunza mbvunzo. Pakaenda idhiku kwanana Japan uko. Prime Minister Japan akati chi, ndikumbira mudzipindure. Akati, mari yakazara madura yekuti tipe Zimbabwe, asi dzokerai mene kogadzira nyika yenyu, mutsvaire tsvina yese iri musha. Vakaenda kuforum yekusouth Africa eCape Town, hapana chakauya. Asi vekuBotswana vakabatwa nemaoko nemaekonomisti vachiti mari iripo, tinoshanda nemi, makachena. Mazidzwa.
Ndoda kuti mungoti izvo zvamataura ka.
Was a dark cloud for our country kuti mutore maarmed cars muchipinda mustreet muchiti murubvisa munhu mukuru anga achembera kudaro.
Vangomo.
Vangare dhasai vakarambira muchigaro vaiziva kuti kune vanhu vanozokangarisa nyika kuti isagare zvakanaka.
Rovai zvakare nendebele. Rovai ne.
Tengei makatapira, tengei matrekita, tengei mbudzi, tengei mombe. Ine tutengese kune nyika dzime.
Ndoda kuti vamukomo, ndoda kuti mutaure nendebele izvozvo disemu.
Kuti muvataure vese vari kutonga nesinga asingatonge.
Yes, kulumani baba isindebele.
Niti kona. Abantu beZimbabwe nelanga lelano kwangena umnanga kwengena esitulweni. Akulunganga ebavakwezayo, betatinize lethu elihlonipheka esalilelayo. Labantu abama sempini kathethi kade mfuru kabhizi mtanambe esisotheni utefu ndeli sotha egcini lizwe adefendi lizwe bona bafika ngale babafundisa uganga ukuthi hambani lethabanye abantu ebulala abantu street that is wrong asithenge namatrekida amajohn deere amakatapila tipinde kumadhamu tigadzire madhamu vanhu vaone mvura abantu vathola manzi aclean. Kuhabile mtu okhuluma ukuthi yeye ubani bani uhlele esitulweni yeye ubani bani udla lokhu ubani bani udla lokhu. No, that is not good. Uba mnanga kwahambe eJapan iZimbabwe hambele iZimbabwe. They told me go and clean your house. If you clean your house you are going to give him money. They went to Cape Town, nothing came there. There are deals and deals from China and all that. Hakuna chinhu chakauya. Handivashore. Tigadzire hana dzedu.
Tigadzire
zvakanaka. Tiupisizeni zvetu.
Tiupisinize. Tine vamwe vateereri vankomo.
Nkomo, nguvanele nkomo.
Baba.
Ibizo nguvanele.
No, nkomo.
Mkwasha amazezuru. Siyabonga kakhulu baba. Thank you so much.
Tinemwe ipote muchiti fonera muchiti tiutaure zvine musoro.
Thank you.
Tinoona kune dzine nyika. Yezvino tiri kuBotswana apa.
Thank you so much vankomo. Niregai tinzwe kune vamwe vateereri vari parunhare. Tino vateereri vaviri tisati tadzokera kuvadari vedu. Vateereri vari parunhare. Hallo, ndiani uyu? Hallo. Taurai zita renyu. Hello. I think we've lost that caller. I think pane mumwe zvakare parunare. We have another caller. Hello. Hello.
Hello, makadi yenyu.
Takasimba ndiye nawo.
Murutaura namkoma Dickson Port Elizabeth.
Mkoma Dickson Port Elizabeth. Nyaya iri kutaurwa ndiyo iri mudari rongoti idimu nekuti nevamwe vaterere vari parunare.
Ndizvozvo baba. Chekutanga baba ndinoda kutaura kuti inini chinonzi Zanu PF andichifenda kachitemba, ndifenda kachitrust up zvamuchose. Inini kana ndakatarisa nyaya iyi kubviswa kwavamugabe nekuzodzoka kwavamunangagwa, it was a planned game. as you know, firstly, kuti politics is an dirty game played by clever using fools. You see, because in communication yangu pa kati pa wamanangagwa ne masoja kuti wakawirirana papi chaipo chaipo kuti wazobatsirana kuita zvese zvavakaita zvese.
Mhm. Saka ndakamurina kuzonzwa kuti vadari vedu vangu vachizopindura here?
Ndoda kunzwisisa kuti communication yao wakawirirana papi kuti wamunangagwa wazonengekina
wazobviswa
vachibatana nemasoja zvavakaita zvese. Then
halo, ngoti idimu mkoma tine mamu watereri.
Then chimwe chinhu chiripo ndechekuti izvo zvese zvakarongwa nawamugabe nanawamunangagwa, then paipa takazongochinjirwa twisirwa wamunangagwa, asi handioni chiri kubuda. Chese chavari kuti new dispensation yeche imingirigeni makaiona vanotaura chokwadi, kurayiwa kwakaitwa vanhu kwese kwese ndo maya new dispensation ajatina iwaya.
Thank you so much. Regai teens, get in with Terry Parnari. Hello? Hello? I think we have lost another caller. Tisata zukera kwa daruedu. We had a caller, tatina mkoma Wilbert Mkori wa phone hour kwa United Kingdom. Anzi we VOA, atisiku ita jini jirifea. Anzi atisiku pakura jirifea. Tinonya nyopa mkana kuzano PF ni MDC. Tisingape mkana. Vateriri wachinga washitaura shawano, nge washida kutaura pashurongwa. Asi tamboezo kupa diuredu kuti aiwa. Tinodaro ni kuti kana tikari shawara nenyazi nechekita ni urumende kana nebato rukutonga. Tunofananga tichiwadaiza hewa wani hewa wachishupindurira. Shungweche tuwe nebato nengeri chipikisa. Tunawadaiza wachishupindurira. Paita zakare nyaya wataura watiyo matamu ziko harimu Zimbabwe. Haru konzerwa ni vani iwawa MDC ne Zanu PF ndo haru konzera matamu ziko iwaya. And then vataura nyaya kuti hapana chatichamboshanduka sarudzo dzegore rakapera dzakangobirwa sezvo aingogara zvichiitwa makore apfuura munguva yeutongo hwamugabe. Ndimukoma Wilbert Mkori avo. Tine mumwe muteereri zvakare parunhare. Hallo.
Hallo.
Ndiani?
Ndi Gloria Msengi.
Gloria Msengi, muri kupi amai?
Ndiri kuBotswana Francis Town.
Francis Town, nyaya yatiri kukurukura ndiyo tipewo pfungwa dzenyu nguva dzaakumhanya.
Pfungwa dzangu ini dziri pakuti nyaya yakarongwa namugabe iyi yekunyora tsamba achidzinga munangagwa wakanga avonawo zveshuwa kuti munangagwa haana musoro idofo chairo baba va.
Aiwa amai, atibvumidze amai pamusoroi. Amai Gloria pamusoroi. Atibvumidze, atibvumidze kutsuka vanhu. Atibvumidze kutsuka vanhu. Atibvumidze vanotuka vamwe amai, munongotaura chete musingatuke vamwe. Hello. Ndofunga nhare yavo yabva yadzima. Tatichedza kuvatsanangurira kuti aiwa we don't encourage attacking other characters. Tongotaura mafacts aripo. Tisingazotuka vanhu kuti akazoita mbavha akazodii. Regai tinzwe Chris kuti ndiani vatingatora iye zvino. Tomboenda kuna vaguni. Vaguni ndofunga manzwa mashoko ataurwa navamukori pamwe chete navamutama manzwa mashoko. Totanga navaguni.
Chidimbu ndichiti vamukori handizive kuti kwavanga vachiteerera ndekupi, nekuti zvavati ndo zvandataura nezvandataura hazvipindirani kana pamwe chete. Uye vanenge vanotirasikei pamafekti kana kuti zvinhu zvine udzamu. Vamugabe ndataura inini kuti vakaseenza navamunangagwa kwemakore 54 makumi mashanu nemana akatowanda chaizvo kupfuura vari kutaura ivo. Hatirambe kuti munyika mune maproblems, munyika mune matambudziko ichokwadi ichocho, asi tiri kuti sevana veZimbabwe ngatibatanei tiagadzirise. Tichidzokera munyaya iri mudariro, isusu tiri kubvuma, we are agreeing kuti the events that led to the then dismissal of former President Mnangagwa created the situation yatinayo nhasi. Because I correct pamwe pane vanhu vari kuramba vachitaura zvinhu zvisiri zvechokwadi kuti hurumende yavamunangagwa yakapinda zvisiri pamutemo iya inonzi kuu. Aiwa ayo mayepo, Zanu PF ndo yanga ina president anga achitonga. Pakabva vamugabe pachigaro vakaresigna vega, vakanyora tsamba yakaenda kuparamende zviri pamutemo vachitaura kuti nini ndasiya basa. Semutemo wedu wenyika unotaura kuti kana izvozvo zvaitika bato rinenge richitonga rine mutungamiriri wenyika ndo rinosarudza munhu anotora chigaro kusvika election inotevera yasvika ndo zvakaitika kuti ZANU-PF Central Committee yakabva yatumidza kugara within 48 hours tikabva tasarudza vamunangagwa.
Thank you. Thank you. Rambai muri parunare vagone tine mumwe muteereri nhasi nhare dziri kuita kupisa. Alo, ndiani vari parunare? Alo. Ndofunga nhare dzacho dziri kunetsa. Alo. Nhare yacho yarasika. Ndofunga ndamai Gloria Musenge vanga vaichedza kudzoka parunare asi nhare yacho inenge iri kuramba ichidzima. Vagoni maamuchitaura ameno Chris vakondinyere kana kuda kukanda mubvunzo kuna vamutama.
Yeah, no, Dr. Goni will come back to you. Let's give a chance to Mr. Mutama. Mr. Mutama, you have heard the arguments are being put across by Dr. Goni. What is your comment so far?
Oh, first of all, I heard what the caller from the UK said, Mr. Mukori.
Mm-hmm.
I just want to appreciate the Voice of America for giving us, the MDC, this platform to speak to Zimbabwe. Now, going back to Dr. Goni, I would like to comment that the removal of President Mugabe was through the power of the people. The people of Zimbabwe are the midwives of the revolution which saw Mr. Mugabe being overthrown. He is aware of the work that the war veterans led by Mr. Muchangwe and Matima Danda played alongside the people of Zimbabwe. And then how ZANU-PF hijacked the process as witnessed through Mr. Chinamasa's comment that forget about the MDC, forget about the people of Zimbabwe. This is our thing. This whole process is our thing. We are not going to work with the MDC. We are not going to work with the people of Zimbabwe. We have taken, possessed this thing, which is ours, what they call Chimichedu. But as far as I'm concerned, that was an opportunity to usher in a new era whereby there was supposed to be a transitional government after the overthrow of President Mugabe. And then electoral reforms would be instituted and many other economic or political reforms so that we would have a genuine new dispensation. But this dispensation that we have is a false dawn. It was a revolution which was hijacked by ZANU-PF, as witnessed by the words by Mr. Chinamasa, who said this wasn't about the people of Zimbabwe. This was the ZANU-PF succession in progress. So it's very tragic that ZANU-PF hijacked the revolution led by the people of Zimbabwe.
Okay, thank you, Mr. Mutama. Please do stay on the line. We are fast running out of time, actually, Jonga.
We have a caller. Hello?
Hello?
Yes, ndiani ari kutaura?
Ndinonzi Josphat Mpfumisi.
Josphat or Josphat?
Josphat.
Josphat Mpfumiri.
Mpfumisi, yes.
Mpfumisi. Vamfumisi ngoti dimu nekuti nguva dzacho dzakudyana kwasara minute imwe chete yatinofanira kubva taonekana nevateereri.
Ndoda kupindurawo pana baba muri kutaura navavo ari kuti dispensation yamunangarwa iri kuimprova zvinhu. Isusu sevechidiki kozozvinhu takabva kumaruzevha kana mbeu chaidzo zvokurima hapana chavo chatengerwa chakanaka. Fodya iri kungotorwa mari asi isu hatichapiwa hatidhii tinoshanda. Takutoita zvokutonosenzera vana kunze kwenyika kuti vana vaende kuzvikoro hapana tiri kutiitira zvakanaka.
Thank you so much mukoma Josphat. Nguva dzabva dzapera Chris.
Yes, unfortunately, we've come to the end of the show. I would like to say thank you so much, Dr. Frank Goni.
And thank you to your listeners.
Thank you.
That unite and rebuild Zimbabwe together.
Thank you so much. And then I would like also to say thanks to Mr. Charles Mutama, who spoke on behalf of MDC. Thank you so much for joining us.
Thank you, Mkoma Wande. The struggle continues unabated and undebated until Zimbabweans are free.
Nah, thank you so much. It's actually Mkoma Chris. The name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe. Thanks for joining us. Let's meet again, same time, same frequency, same station. Good night.
Thank you, Tatumara Zakanaka. Ini dini chonga kande miri. Zirongwa dezenyu, imi, vatereriwe Studio 7.